kuti pane chinhu chakaipa nenyaya yavarikupusha iyi. Because discrimination kuvakadzi yakanyanyisa panzvimbo dzakawanda. Ndoziva hangu kuti iprocess zvayo, because nyangwe even kuamerica ikoko kwatinogara tinoona kuti vadzimai vari representation yavo inoshota. Democracy I think inotivanda kuti kuve neequal opportunities including vakadzi, and 50% isusu bato raito ratozoiisa muconstitution yacho chaiyo kuti tiuaspire kuti kuve ne-50% representation. And nanhasi chinhu chatiri kupusha, inini ndinonya kusapota gupu iroro revadzimai vavo kuti vafosere mabato ese muno muzimbabwe kuti anaro aise 50% tenda equality ivi important. Ndokuti zvinhu zvibhalansi, ndokuti zvinhu zvizviendere mberi zvakabhalansa.